nezvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga chokuti hatina kukokwa kumusangano iwoyo. Ndinofunga kuti musangano uyu wangokokwa mapato akaenda pamusangano wekutanga wakadedzwa kuteta. So hatingakwanisi kuti tiende isu tisina kukokwa. Hakuna meseji yatakapiwa yekuti tiuye ikoko. Chechipiri ndechokuti isu seMDC tinofarira kuti tinge kuine nhaurirano munyika muno. Makakava akawanda ari munyika muno. Asi kuti nhaurirano idzi dziite nhaurirano kwadzo, panofanira kunge paina mutongi gawa. Kwete kuti pange pachiitwa pachicheiwa kana kuti pachitungamirwa nawo munangagwa pachavo. Nokuti ndipo patiri kupokana ipapo. Tine zvatiri kupikisana nazvo navo, maitirwo akaitwa maelections, mafambisirwo ari kuitwa zvinhu, maurayirwo ari kuitwa vanhu, kurepewa kana kubatwa chibharo kuri kuitwa vanhu, nemasoja nevasori pamwe chete nemapurisa. Saka tinoda kuti tiite nharirano paina mutongi gava. Hachizi chinyowani kuti tiite mutongi gava munyika ino yeZimbabwe. Takamboita vambeki, tikaita vazuma, tikaita wakawanda wanda vakuru vakuru vedzimwe nyika vaiuya vachizoita vana mutongi gava.
Vachuma, va munangagwa vari kudaidzira kuti munyika munge muine nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Zvimwe chete zviri kutaurwa neMDC vari kudai paita nhaurirano dzinogadzirisa zvinhu. Nhaurirano dzashevedzerwa, havachada kuenda. Munotiwo.
Inini zvino ndishungurudza chaizvo. Mukoma wangu iwe Leonard colleague and party yavo yakazara vanhu vakadzidza chose magweta ane mukurumbira wakakura chaizvo vechiludhana advocate Chamisa chaiye and pamusoro pazvo ari mufundisi futi. Asi zvavanozoita uko ndinoperegwa nesimba kuti shua tiri kufamba pagwara rimwe chete here kana kuti tarashikirana pakati perwendo redu here pano apa. Ndichireva kuti tinoziva kuti constitutional code ndiyo code hombe muno munyika yeZimbabwe yakataura ikapedza kuti awa election yahwinwa navamunangagwa. Saka iwo semagweta I thought they would understand it even better than everyone and interpret it kuvanhu vari pasi kuti vanzwisise kuti aiwa kwegore rino ra 2018 izvi zvavharana izvi. Ngatichienda mberi tichigadzira gore ra 2023 uko. Then that way we could start talking. Madhaloga ari kushedzwa naPresident Mnangagwa haasi madhaloga ekunotaura chinhu chakafura kare kukotuko kukonikotuko. Idhaloga yekuti naiwe uchionai Zimbabwe yakuda kuparara iyi. Toita sei sevana veZimbabwe tose because before you are MDC, before you are ZANU-PF, uri muZimbabwe.
Ndizvozvo. Vamonzo rapindirai tinzwa.
ZANU-PF inonyatsozviziva kuti haizi nyowani panyaya yekutaurirana uku. Muna 1978-79 yakaenda kuLancaster House Conference pamwe chete nemapato anga akasiyana vanosanganisira vana ZAPO, vana Rhodesia Front, vana UANC. Inonyatsoziva iyo kuti nhaurirano idzi dzakadzina mutongi gava. Havana kuenda vachinocheiwa naSmith. Vakacheiwa nevamwe vanhu vasiri vana Smith, vasiri vana Mugabe, vasiri vana Ngomo. Tikabvapo tikaenda kunhaurirano dza2008. Pano takacheiwa naMbeki nevamwe vake kukazoya vazuma. Nhaurirano dziri serious, nhaurirano dzine musoro, dzinoitwa paina mutongi gava. Saka hatifaniri kuita kuti vamunangagwa vaite zviya zvokuti vobika doro ravo, vomwa doro ravo, voridza ngoma yavo, votamba ngoma yavo, vobudirirwa neshavi ravo. Ndozvavari kuita iko zvinezvi kuti ivo mutambi wetsiwa kana kuti mutambi webhora woda kuita referee zvakare. Ndipo pane kupokana ipapo.
Maita vamonzera rakaitinzwe kuna Vachuma. Vachuma, chii chiri kuita kuti bato renyu rirambe kuti pange paine mutongi gava kana zvinhu zvese zviri pajekerere?
Right, chekutanga President vamunangagwa vakadaidza macandidates ese anga ari muelection ya 2018 kuti vaite map out kuti raiti nyaya iyi tinoibata sei, toita sei, toita sei. Asi bato ramukoma vangu rakabva rarama kuenda ipo paya kuno kunogadzirisa program kuti tinozotaurana sei. State House haisi ZANU-PF HQ. State House, as it is said, it is a state house. So their state, yes, they munhu wese muZimbabwe wese, whether MDC or ZANU-PF or PSAPU or whatever other party. Saka iyaya venyu ndio venyuri correct kuti vanhu ngavaende kunosangana ikoko because tikutaura nenyaya yestate yedu tikutaura nenyaya yezimbabwe yedu iyi saka haine ine nyaya iyoyo and then nyaya ikutaurwa nemukoma wako manje kuti vakuda mutongi gava dai vakaenda kakufirst meeting iyoyo ndopa vakafanira kuita kumap the way forward because vamunanga kavatadza vanhu first meeting yakuti yaititaura netione kuti tiri kufamba sei tiri kuita sei.